Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chikumi 30 2017. Makaterera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuri ya Harare inovhara mvura ichiti iri kuda kugadzirisa michina inochenesa mvura izvo zvasiya vagari vemuguta iri vasina mufaro. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoita musangano nevechidiki mubato ravo kumasvingo vachishoropodza vari kurwira masimba mubato ravo. Vashandi vekumabhanga voronga kuratidzira vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vamwe vavo vanoshanda kuEcobank. Zimbabwe inokunda Seychelles 6-0 mumutambo weCOSAFA Cup watambirwa muSouth Africa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuri yeguta reHarare yazivisa kuti kutanga nhasi kusvika musi wesvondo ichange yakavhara mvura muguta rose. Mumashoko ayo kuvatori venhau pamwe neveruzhinji, kanzuri yeHarare yati iri kuda kugadzirisa michina yemvura kuMorton Jaffrey Water Treatment Plant. Kanzuri yatiwo vanhu vashandise mvura zvine hungwaru. Asi vagari vari kugunun'una kuti kugadziriswa kwedambudziko remvura iri kwatora nguva yakareba. Muna 2011, kanzuri yeHarare yakazivisa kuti yange yawana chikwereti chemari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mana nemana emadhora yekugadzirisa michina nepombi dzekugaya mvura. Asi kusvika pari zvino, vagari vanoti hapana chavari kuona chashanduka. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weCombined Harare Residents Association vasimba rashemoyo, avanoti havasi kufara nezviri kuitwa nekanzuru pakugadzirisa dambudziko remvura rave nemakore akawanda.
Mazuva avari kuvhara mvura yachona akati wandei tichitarisana, takatarisana nemamwe mazuva tichikombera nemamwe mazuva pavaimbotivhara mvura iyi, nokuti vaimbotivhara kana kuti zvezuva rimwe chete kana kuti zuva rimwe chete nechidimbo. Apa tiri kutarisa kuti kubva nhasi kusvika musi wesvondo musi wa2 July vanhu vanenge vasina mvura iri kubuda matepi mavo, kureva kuti hatitozivi papapa kuti vanhu vachange vachiona kupi mvura. Vanowacha, vanogeza, vanomwa mvura yekumwa zvese ichange ichiwanikwa kupi? Idambudziko ratakatarisana naro sevagari vemuHarare.
Saka kanzura hapana kwayataura kuti ichange ichiuyawo here kana kuti nematangi kana mabhauza aya emvura?
Mamiriro azvakaita ndeyekuti kanzuro kachiripa inotaura zvinhu zvakaita saizvozvo, inotofunga zvokuti kutotaura izvozvo chete chete badzi badzi zvatokwana. Hapana pavanoudza vanhu tichange tichisvikawo pakati tine mabhauza emvura kuitira vanenge vachida mvura nekukurumidza zviri ejendi, zvaipa kuti pari kundiwa mvura zviri ejendi. Havakwanisi, havana kapasiti yekuti vaite zvinhu zvakaita saizvo, chavo kungoparidzira mashoko kuti tichange takavhara. Hotofunga zvokuti vanhu vese vanofanira kungoona kuti ndo zvitoripo.
Asi kubvira zvatanga kugadzirwa mvura idzi nekanzuru kuMorton Jaffrey, muri kuonawo paine zviri kushanduka here?
Kubvira patanga kugadzirwa zvemvura kubva kuMorton Jaffrey, isu sevanhu vanomirira vagari muguta reHarare tiri kuona kuti pane dzimwe nzvimbo shomashoma paita Sanduko, asi pane dzimwe nzvimbo dzandingadoma pano, nzvimbo dzakaita sana Tafara Mabhuku. Shanduko yachona haisi kunyanya steredi yekuti vanhu vangatotendera kuti hazveshuwa kuMorton Jaffrey kuya kuya kwagadzirwa takuwanawo mvura.
Sachigaro weCombined Harare Residents Association vasimba rashemoyo vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme, avanoti vakapa vanhu nguva yakawanda yekugadzirira.
hongu nguva takavapa nguva yakakwana takatanga kuvazivisa musi wemuvhuro kuti musi wechishanu tichange tichivhara mvura tinge tichikwanisa kugadzirisa mishina yekudhonza mvura kubva mulake kuitira kuti tikwanise kunge tichidhonza mvura yakati nakei kana takuzonechenesa saa tatakavaudza hedu vagari.
Vamwe vanga vachichema-chema kuti kanzuro haisi kutaurawo nenyaya yekuti ichaendesa mabhauza kana kuti matangi aya anotakura mvura kuvanhu, nekudaro vanotya kuti panogona kakutanga nyaya yezvirwere apa.
Aiwa, nyaya yekuendesa mvura kuvanhu ndinogara tichingoiita. Tinawo mabhauza atinoendesa nawo mvura kuvagari. Saka kune kwatinenge taona kuine dambudziko rakati kurei kupinda dzimwe nzvimbo, tovatamanyisa mabhauza edu ikoko.
Saka mukapedza kugadzira iwo kusvika musi wesvondo uyu, muchazovhara zvakare here mvura kana kuti mune mapedza?
Mishina yekugadzira mvura inongofa sekufa kunoita imwe mishina yese yesimbi. Saka zvimwe zvachona haukwanisi kuzvitarisira kuti mishina ichagwada marini. Saka inogwadama nenguva kuti apa nhasi zvati zvaigwadamirawo moona kuti moita sei, hamungarambi muchiishandisa isingachafambi zvakanaka. Zvakangofanana nemotokari, inodawo sevhisi. Inogona kuti ichingofamba yabva kusevhisi inogona kufa futi. Saka zvimwe zvinhu izvo hazvitarisiriwe kuti tichavhara rini.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunare kuvulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington,
the voice of America.
Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti ZIBAU rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kuratidzira musi wa13 mwedzi unouya dzichinyunyuta nemabatirwo ari kuitwa vashandi nebhanga reEcobank Zimbabwe. Mutevedzeri wemunyori mukuru weZIBAU vaShepherd Ngandu vanoti sangano ravo rasvika pakutora danho iri nekuona kuti bhanga reEcobank Zimbabwe harisi kuda kubayira vashandi varo vakawanda zvitupa, izvo zviri kuita kuti varambe vachishanda semacontract kana kuti casual workers. Vanoti zvakare bhanga iri riri kuramba kuti vashandi vaumbe makomiti anovamirira kana wekuti vapinde muzvirongwa zvinoitwa nesangano rinomirira vashandi vekumabhanga. Vangandu vanoti vakatozivisa mapurisa nezuro kuti vachange vachiratidzira murunyararo, kunyange hazvo vasingasungirwe kuzivisa mapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reEcobank panyaya iyi sezvo nhare dzavo dzanga dzisingadayirwi. Ngatinzwei hurukuro yataita navangandu.
Trade union yedu iri kunyunyuta maringe nekubatwa kuri kuitwa vashandi vekuEcobank. Kambani haisi kutendera kuti vashandi vavo vakwanise kujoina matrade union namaworkers committee. Haisi kuvatendera zvekuti vaparticipate mumaactivities ematrade union. Saka izvi tinoona kuri kutyora mitemo yehurumende yatinoti iyo vari kuita maunfair labor practices. Asi hazvisi kuperera ipapo bedzi, vari kuzoenderera mberi vachimbunyikidza vashandi vasinganyatsoita atingati mafair labor standard. Vashandi vazhinji vachibatwa senhapwa, vazhinji vavo vachiitwa macontract workers yatingati casualization of labor iri kuitwa kurengiro. Saka izvozvo zvaita kuti vashandi variko netrade union inyunyute zvikuru pamusoro penhau iyi. Kunyangwe takaedza kunyorerana nemaemployer ekuEcobank tichiedza kugadzirisa nhau iyi, asi ivo vakaratidza unharadada hwavo vakaramba kurilisa vamwe vashandi vavo kuti vaparticipate mumaactivities ematrade union.
Saka muchashandisa nzira dzipi dzekuratidzira?
Isu kana tichiratidzira tingaita iyeye yatinoti peaceful demonstration, yekuti tinoenda pamabhanga pavo pahead office pavo tiina maplacards edu tichiratidzira, kuitirawo kuti macustomers namamwe mastakeholders vakwanise kuona zvakaipa zvinoitwa nebhanga iyi kuitira kuti vakwanise kuchinja. Totarisira kuti nhau iyoyo kana ichinge yabuda semabudiro ainozoita, kunyange nemashareholders vanozodawo kuonawo kuti management iri kuno sei iri kubata zvakaipa vashandi vayo.
Ndiani muridzi weEcobank?
EcoBank head office yavo iri kuTogo, asi riri munyika dzakasiyana-siyana muAfrica munomu. Asi zvataakuona zvizhinjiwo tichinzwawo zvekuti bhanga irori rinenge rine maitiro akafanana neiwawo eunhubu neunharadada, kudzvanyirira vashandi vachisveta shimba vachiita maprofiti makuru avangaita asi vachidzvanyirira vashandi ndanzi pachirungu yeexploitation. Saka tine dambudziko nekunzwawo kune dzimwe nyika kuti ndo zvavari kuita zvakafanana neizvi, asi munyika yedu ine yakasununguka yaseZimbabwe hatitarisiri zvinhu zvakadaro kuti zvinge zvichiitika saizvozvo.
Avanga vari vaShepherd Ngandu vanove mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Banks and Allied Workers Union ZIBAU vari parunare muHarare neStudio 7. Makati erida kunepfenyura yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nasi vabvuma kuti chirongwa chekutora minda chakakundikana. Vakapopotera vatungamiri vebato ravo pamwe nemadzishe vakatora minda vachivapomera mhosva yekudzosa varungu vaimbova vana muzvinapurazi kuti varime. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nhasi nevechidiki vebato ravo panhandare yemucheke mumasvingo, vamugabe vatsamwira utungamiri hwebato ravo pamwe nemadzise vachiti vari kudzosa varungu mumapurazi zvisiri pamutemo webato ravo.
Farmers vatinavo vamwe uri kubvuma kuti varungu vachakatorera vadzoka vativo haa tinoda kukurimirai iwewe kuna Harare kuna Vavayo kuno kumasvingo gara zvako purazi yako tinokurimira wobvuma ndozvatakakupirira purazi irozvo zvokuti urimirwa wakakubata kana uri muHarare uchirara zvako.
Vamugabe vati madzishe nevakatora mapurazi vari kudzosa varungu vasadaro nekuti zvavari kuita izvi zvichazopedzisira zvaita kuti vatorerwe minda yavakambopuwa. Vamugabe vatiwo havachadi kuona varungu mumapurazi munyika yeZimbabwe yose nekudaro vari kuvadzosa vari kutsvaka kuzonetsana nebato ravo. Vamugabe varatidza kunetsikana kukuru nekurwisana kuri kuitwa mubato ravo akati vanhu vari kurwira zvigaro ava vari kunyengera vechidiki kuti vaputse bato.
Kuchiita vamwe kwazvo kwazvo kuvakuru vakuru vakuru vanoda kutsausa vaduku vedu kubva mugwara. Haiwa vaduku vedu hama vari mugwara rakanaka romusangano rakatwasuka, asi unongozonzwa zvonzi kune vamwe kumasvingo vanoti hatichada kutungwa neHarare, hatichada kana musinga neHarare kwaka kune vakuru venyu musaterere vanodzosera shure matribalists.
Zvichakadaro mutungamiri wechidiki muZanu PF vakudzai chipanga nhasi vakumbira vamugabe vape vechidiki mvumo yekupedzisa kutora mapurazi ose munyika akasara ane varungu vachiti havachadi kuona vachena vari kurima munyika.
Kushungo kuno kuti nemapurazi atinongotaurwa chido chedu kuti mapurazi ngatichikasikei kuti kavaya kavaya varungu vabude mapurazi mayouth awanewo pekugara mapurazi umo. Hongu havangaone mapurazi makuru vose asi mapurazi ma5 hectares ndoetirikurudzira so that mayouth aone pekugara vachiona zvakare kurima vari maplotsi imoma.
Vechidiki vazhinji vanoti vamanikidzwa kuya kumusangano uyu vari mumabhazi ezvikoro nemagonyeti pamwe nemamwe marori vachibva kumaruwa akasiyana-siyana mudunhu remasvingo. Vechidiki ava vaswera vakaoma miromo nenzara kubva mangwanani vakamirira vamugabe ava vazouyawo nguva dzemasikati. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nasi vaita musangano nevaimbova mutungamiri wehurumende yeKenya vaRaila Odinga. Bato reMDC rinoti vatsvangirai vari kuedza kupangana mazano nevatungamiri vedzimwe nyika uye vanopikisa kuti vakurudzirewo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vaone kuti Zimbabwe yaitawo sarudzo dzakachena muna 2018. Vatsvangirai vaperekedzwa kuKenya nemudzimai wavo amai Elizabeth Tsvangirai pamwe nemumwe vatevedzeri vavo vaNelson Chamisa. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa.
Isu tiri mubishi rekutsvakurudza rutsigiro kunyaya yokuti munyika yeZimbabwe muve nesarudzo dziri pachena dzine gutsikano, sarudzo dzine kutenderana nevanhu vese vari muZimbabwe nemapato ese ari muZimbabwe nevana vemuZimbabwe. Izvi zvinogona kuitika chete taita tsvakurudzo nehokero yerutsigiro rwevanotungamirirawo kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana, mungava SADC, mungava muEast Africa, kuEast Africa. Saka isu tiri pakuvandudza chikamu chokusangana nevatungamiriri vakuru vekune dzimwe nyika kuti tichishukudzira nyaya yokuva nesarudzo dzakajeka munyika yeZimbabwe, tinoshukudzirazve kunze kwenyika kuitira kuti kana zvojeka uye zvovandudza chiedza chiedza chinobva chapenya chibva munyika chichibva futi kunze kwenyika kuchiita vanotsigira uye vanonzwisisa kuti chatiri kuda munyika chakambomira sei.
Saka muri kutarisira kuti munge muchisangana nani kuKenya uko?
Handingazokwanisi kudongonodza kuti tizosangana nazvo. Tichatasangana nevakuru vakasiyana-siyana vemapato vakuru vakasiyana-siyana vemacivic society vakuru vakasiyana-siyana vanosanganisira muEast Africa imomo. Saka chikamu chatiri kutombovandudza muEast Africa tichitenderera nokuita kuti zvinhu zvinake tozotiita kudzokera kumusha.
Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari parunare kuNairobi kuKenya. Vadzidzi vabva kuzvikoro zvepamusoro-soro zvakasiyana-siyana vachitsigira bato reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai vaungana nhasi muHarare vachiparura chirongwa chekuti vadzidzi vakurudzirane kunonyoresa kuvhota pamwe nekuzovhota musarudzo dza 2018. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chaparurwa ichi chinonzi hashtag mudzidzi vhota, fundi vhota mundevele, uye student vote muchirungu. Mumwe mudzidzi anodzidza kuChinoyi University of Technology, Muzvare Netsai Marova, anoti chinangwa chavo ndechekuunganidzana sevechidiki kuti vakurudzirane kunonyoresa kunovhota.
Takaona zvakakodzera sevadzidzi kuti tironge chirongwa chemudzidzi vhota. Icho chirongwa chatinoda kuti tikwanise kuunganidzana sevechidiki murongwa hwekuti tikwanise kuenda kunonyoresa kuvhota. Tanyoresa kuvhota tigokwanisa kuve tichikwanisa kuvhota mumaelections ariko a2018.
Chirongwa ichi chakarongwa pasi peboka rinomirira vadzidzi rinonzi Students Council. Munyori muboka iri Muzvare Memory Chitambo vati chirongwa chavo charongwa nevanotsigira MDCT vaine chinangwa chekukurudzira vadzidzi vese kuti vanovhota. Muzvare Chitambo vati vadzidzi vanodawo kuisa pachigaro hurumende inonzwisisa zvido zvavo.
Takaona kuti vadzidzi vakawanda havasi kuregista kuvhota uyezve havatombozive nezvekuvhota kuti kuvhota chii. Panguva ino yekuti vanhu vakunoregista kuvhota, takaona zvakafanira kuti vadzidzi vose vava vachiziva kuti vanofanira kuvhota. Zvisinei nekuti wavhotera pabato ripi kana bato ripi, munhu ega ndiye anozoziva kuti anovhotera pabato ripi, asi semudzidzi ikodzero dzedu dzekuti tivhote.
Mumwe mudzidzi vaStephen Sakos Chuma vatiwo magwaro mazhinji anoratidza kuti vechidiki vashoma-shoma ndivo vakavhota musarudzo dza2013. Vachuma vati izvi zvinosuwisa nekuti vechidiki ndivo vakawanda munyika uye ndivo vakatarisana nematambudziko ekuondomuka kweupfumi.
Sevechidiki zvichitevera mastatistics akabuda musarudzo dzakaitwa 2013 anotaridza kuti vechidiki vanga vasingaendi kunovhota. I think it ngangoti only less than 5% ndo vaivhota, yeti tisi takawanda. Uyezve tisu tiri kuchema kuti munyika muna mabasa, zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Mapato ezvematongerwo enyika ari kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekuedza kukwezva vechidiki kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Murimi wechichena akadzingwa papurazi rake kwaRusape nemapurisa achishanda pamwe chete nevechidiki veZanu PF vaRobert Smart vanoti vanhu vakapakatira zvombo vave kugara papurazi ravo zviri kuvatarisa kubvisa zvimwe zvinhu zvavo zvakasara papurazi iri. Mutoro wedu enau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaSmart avo vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekubviswa nechisimba papurazi ravo. Panguva iyo vanga votarisira kutengesa chibage nefodya zvavakarima mwaka uno. Vachitaurirwa nemwana wavo Darren Smart ari parutivi pavo, uyo wavaibatsira naye kurima papurazi reLesbury Estates riri makiromita makumi maviri nematanhatu kubva mudhorobha reRusape. VaSmart vanoti havazi kufara nekubatwa kwakaitwa vashandi vavo papurazi apa. Vachiti vashandi ava vanodarika zana vakabatwa nekuseri kwemaoko. Vashandi vava smart vave kugara musango pamwe nemumakomo ari pedyo nepurazi reLesbury Estates, apo pavakadzingwawo zvechisimba nemapurisa.
I think the best way ati mwoyo wangu iri kupisa, ndafunga ti asi washandi yangu chete, ndishamari yangu, and they are guys, and saka ndiri kunyara, and izvozvi mwoyo wangu ndiri kuchema ati vari kurara kwa sangu. Hakuna chikafu, hakuna gumbeza, hakuna imba, kana mvura kutanga kunaya mangwana or whatever, then where can they go? Saka that is why ati andifari.
Vasmart vanotiwo vanhu vakapakatira pfuti vari kutungamirirwa nemutevedzeri wasachigaro webato rezanupf mudunhu remanikaland vajoseph mujati vari kuvatadzisa kudzokera papurazi apa kunotora dzimwe mbatya dzavo nezvirimwa zvakasara papurazi iri. Vanotiwo kubva zvavakadzingwa papurazi iri svondo rapera, mahachi avo maviri pamwe nehuku dzinodarika zana hazvizi kuwana chikafu. Vasmart vanotiwo vakatambira mashoko ekuti vanhu vakapakatira zvombo vave papurazi apa vari kubvisa chibage chavakarima mahekita anokwana makumi manomwe pasi pechirongwa checommand agriculture vachitengesa.
Haripo izvozvi, izvozvi haripo. Ane futi, ane ma shotgun, ane ma 303, and I think another shotgun. And but tafunga there was six, and iripo, and violent, very very violent. Those guys 2 days a day ago aruguroa ambuya, and like arugu to visa one pachikoro, 250 ma pupils of Palesbury Primary. Saka I but tafunga ti. What is happening? Ati, is this? I can't describe. Mwoyo wangu iri kupisa, and kana tafunga then ndiri kuchema.
Zvichakadai, vasmart vanoti zviri kuitwa izvi zvichavapa dambudziko rekubhadhara zvikwereti zvavakatora kumabhanga kana pasina matanho anotorwa kugadzirisa kuti vakwanise kudzokera papurazi ravo. Vanoti vakaedza kutaura nemapurisa emarusape kuti vagadzirise nyaya iyi asi hapana chakabuda. Zvinonzi vaimbotungamira Church yeEvangelical Fellowship of Zimbabwe vaTrevor Mananga ndivo vakapiwa tsamba nebazi rinoona nezveminda kuti vatore purazi iri, asi vagari vari pasi pamambo Tandi vakaenda kumatare vachiti havazi kuda kuti purazi iri ritorwe navamanhanga avo vanonzi varoda kuvaka chechi papurazi apa, vachiti havazokwanisa kuita chivanhu chavo mumakomo ari papurazi iri ravanoti rine nzvimbo dzinoyera uye ndimo makavigwa mazitateguru avo. Gurukota rinoona nezveminda vaDouglas Mombeshora pamwe navamanhanga vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo isati yapera kunzwikwa mudare repamusoro reHigh Court kuHarare. Takamirira Studio 7 kwaRusape, ndini Thomas chiri pasi.
Mashoko aya ari kushambadzwa nehurumende yeAmerica kuitira kuti azivikanwe nepasi rose. Chirongwa chemubayiro unopiwa nebazi rekudyidzikana nedzimwe nyika muAmerica cheRewards for Justice chiri kupa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kune ani zvake ane ruzivo rungabatsira mukubata nekusunga ani zvake akabatsira kana kuuraya chizvarwa cheAmerica vaJoel Shram. Musi wa18 kurume 2012 vaShram avo vaive nemakore makumi maviri nemapfumbamwe vakapfurwa vakafa vari munzira kuenda kubasa muguta reTaiz muYemen. Munhu akavapfura akange ari pamudhudhudhu uyo wakamiswa pedyo nemotikari yavaShram. Panguva yavakafa vaShram vaive mukurukuru uye vachidzidzisa chirungu paInternational Training and Development Center inova imwe yenzvimbo yave nemakore mazhinji ichiita izvi muYemen. Mumazuva mashoma vaurayiwa chikwata chinoita zvakapfurikidza mwero cheAl-Qaeda mudunhu reArabian Peninsula chakabudisa mashoko ekuti ndicho chakange chauraya vaShram. Kubva zvachavambwa mu1984 chirongwa cheRewards for Justice chapa mubayiro wemari inodarika mamiriyoni zana nemakumi maviri nemashanu emadhora kuvanhu vanodarika makumi masere vakabatsira mukubata nekusungisa varwizi vanopfurikidza mwere pasi pose. Mashoko aya ari kushambadzwa nehurumende yeAmerica kuitira kuti azivikanwe nepasi rose.
Munhau dzemitambo, totanga nekutarisa zvabuda kumutambo yatambwa kuSouth Africa. Chikwata chemaWarriors chakunda Seychelles 6-0 mumutambo wekusafa watambirwa kuSouth Africa kwakare. Ukuo Madagascar yakunda Mozambique 4-1. Todzoka kumusha, Caps United inoti ine tariro yakasimba muCAF Champions League, kunyange hazvo iri iyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina. Michael Kariati anotipanyaya iye.
Vanoziva zvemutambo wenhabvu vanoti Green Machine haasati abuda mumakundano aya kusvikira vatamba mutambo wekugumisira, zvekuti vanofarira kukunda Zamalek nesvondo National Sports Stadium vozoona kuti rwendo rwavo runenge rwamira sei. Pari zvino Caps United ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iri nemapoints matatu kubva mumitambo mina, mapoints mana pasi pechikwata chiri kutungamira USM Alger, uyezve mapoints maviri pasi peZamalek iyo vari kutevera. Kune vamwe, Green Machine haasisina chekutambira mumakundano aya, asi kune avo vanotevera chikwata ichi sava John Masvingo Muteura, vachiri netariro yekuti makepe-kepe anoenderera mberi makundano emuAfrica aya zvichifamba nekuti zvimwe zvikwata zvatamba sei.
Tifanira kurasa tariro, tichine mukana wokuti kana tikakwanisa kurova magemu edu asara, zvichibvawo kuti dzimwe timu dzetinadzo dzatamba sei, tine mukana wokuti tinokwanisa kupedzawo kana tiri panumber 2 toenderawo kumberi. Saka ndinoti kwakumana vedu, go kepe-kepe go, tinohwina.
Murairidzi weMagreen Machine Lloyd Chitembwe anoti hapana mutambi akakuvara, achiti iye makepe-kepe ari kutambisa chikwata chavo chakasimbisisa kusanganisira Edmos Panda, Hardlife Zvirekwi naLeonard Tsipa, avo vanga vachitambura nekukuvara. Makepe-kepe akakunda mumutambo uyu anodzikisa mapoints eutungamiri wechikwata chinoenda pachinhano chechipiri, sezvo USM Alger neAl Ahly Tripoli idzo dzakaenzana pamapoints manomwe dziri kusangana manheru anhasi muTunisia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguye kuti tienda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
PaFacebook page yeVOA shona vatsigiri vazhinji vari kufara nekutamba kwaita chikwata chemaWarriors kumutambo weCOSAFA Castle Cup. Tombonzwa zvataurwa nevatsigiri venhabvu. Shonai baba Tanaka Ruju vanoti atamba mfana uyu, kuti vari kutaura ivo Ovid Karuru uyo vari kutoda kuti mumuise paLive Talk neMonday, toda kunzwa kubva kwaari. Tulani Love anoti ndivava vakomana vekwedu vanotamba kufanana neshumba. Go Warriors go. Tavengwa achiramba ari kuti asi rava remadzima here. Sandra Ngababa ari kuti ndivava vakomana vekwedu vanotamba kufanana neshumba. Singing vakomana madadisa. Max Matongwani Matongwani yave nyama yekugocha. Widzo Widzo Mondera ari kuti rovai vanhu guys. Tawanda Zvashura ari kuti nice hat trick from Karuru. Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa kubuda pachena kwakaitwa neZuro navangosana moyo kuti vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Chris Gande.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 13 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuhlelo lolu luzelulu luphumelele olwe-hashtag student vote. Aba-students ananzelela ukuthi esikhathini esiningi kuningi abakuchiywa phandle, especially endaweni zokuvota, especially endaweni ze-politics. So i-hashtag le ibuye nama-students ngoba ifuna ukukhuthaza ukuthi in each and every institution abantwana kabayenelisa ukuvota.
Izifundi zemakolitshini atshiyeneyo eZimbabwe zimanyana lebandla le-MDCT ukusungula uhlelo lokukhuthazana ukubhalisa ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo oka-2018. Owake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Lionel Dineka kasekho. UDineka ubhubhele esibhedlela seHarare lapho akade selatshwa khona umkhuhlane wetshukela. Iqembu lomdlalo wenguqu elimela iZimbabwe lama-Warriors linqobe eleSeychelles 6-0 emncintiswaneni wenkezo yeCOSAFA esigabeni sequarter final. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla le-Alliance for National Salvation, i-ANSA, umnumzana Moses Mzilandlovu, ulandule imbiko ethi ubonakale eHarare ngolwesine lapho kade kusungulwa ibandla le-Alliance for People's Agenda, elikhokhelwa ngowayengumphathintambo wezokuthengiselana umnumzana Nkosana Moyo. Imbiko ethulwe ezinkundleni zebulenjini ebisithi umzila ndlovu ubonakale eHarare kunye labanye abacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zebandla le-APA okwenze abanye bathi umzila ndlovu usediliza ibandla lakhe le-ANSA ukuze angene ebandleni le-APA. Sixoxe laye umzila saqala ukumbuza ukuthi kuliqiniso na ukuthi ubekhona ehoteleni ye-Middles eHarare izolo.
Ngiyamangala ukuthi umuntu ongabe ebaza lawa amanga ukuthi yena engqondweni kwesisane. Nxa kuyukuthi befisa ukuthi abantu bakithi babamba nebalisizanu, ngithi mina hayi kwamukelekile ukuthi asise kanjalo, kodwa into nxa ingenzakalanga abantu singabotshela uZulu into ezingamanga. Abantu abasekela i-ANSA, i-Alliance for National Salvation, babesacasa ukuthuthumela ukuthi kade inkokheli zingenza njani into enje bengasitshelanga. Thina usiko lwethu ku-ANSA luthi lona akula nkokhelela amandla ukuthi angabambana labanye abantu abamanye amabandla enganikwanga imvumo ngamalunga e-ANSA. Kulapho engikhubona njalo ngifuna ukubathembisa abantu bakithi abasapota le nhlanganiso nabazayisapota ngenxa yokuzotha kwayo ukuthi umkhuba wethu lapha ngawukuvumeli khona lokhu.
Kodwa lona ibandla lenu ele-ANSA liqhuba njani njengoba ukhetho seluseduze? Selilawo yini amalunga azancintisa?
Siyabumba amalunga thina. Into esizama ukuthi singayenzi ngoba sabona kwamanye amaphathi into zenzakala, inkokheli zihamba zidobha abantu zibafaka kuma-constituencies. Thina sesilakho sesilabantu endaweni lapha abantu abathi khona livele lingalingi liletha umuntu lapha esigabeni sethu, thina sizalipha abantu. Ngakhuluma mina ngensiza into engiyibonileyo engiyizileyo ngesifonto sisemngcwabeni esigabeni seDlampale. Lapha abantu abanjele sobala ukuthi livele lingalingi nje liganga ukuthi nxa silisekela bese libuyalize sinika umuntu, thina sizalinika umuntu. Bengingaqalisi ukuyiza ngesonto naleephelileyo. Ngibuze ematopo abantu besitshela ukuthi livele lingalingi ukuthi libe lo muntu wenu njengalokho esakubona kusenziwa ngabanye kubo-MDC. Sizalinika thina. So engikwaziyo ukuthi ezigabeni lapha esincisa khona emathebele ne-Midlands abantu babhizi bazikhethela bona abantu ababona bele nhliziyo zabo emathebele ne-Midlands abazwisisa kuhle uhlelo esesilubambile ukuthi thina kwezepolitiki kusamele ukuthi sinesotha siyehlangana nabanye khona lephezulu, but lapha sinesotha ngoba silenhlupho eziqondane lathi njengabantu bemathebeleni.
Hello, ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu, umkhokheli webandla le Alliance for National Salvation iANSA, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Owake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Lionel Dineka kasekho. Utideka ubhukibhele esibhedlela seHarare lapho akade selatshwa khona. Ubika ubesegule kwesikhathi eside. Ngesikhathi engumeya uDineka waye ku-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube ingakasuki kuleli bandla. Uxotshwe esikhundleni lesi ngonyaka ka-2015 ngowaye ngumphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Jombo esithi kalandeli izinqumo zakhe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lwake waba ngumeya weGwanda laye umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi lilahlekelwe kakhulu idolobho leGwanda.
Indaba ebuhlungu kakhulu kwedlula kwaleli jaha lakoDeneka. Ngabona abanye bakwazi ukuthi ngithe ngiphuma kuba ngumeya weGwanda kwangena yena. Yindoda ke ebivele isima ngalokhu ekukholwa ukuthi yiko okuqondileyo engumeya wayesima phezu kwembono yakhe le ekhansili ukuthi izinto zingaphathwa njani. Babona ke abanye bakwazi abalaleli ukuthi ucine ngasaqedanga lesi khathi sakhe lesi ayesiphiwe ukuthi abe ngumeya ngokuphikisana lo Tshombo okunguye owayephethe izabelo ngaleso sikhathi. Kuthiwa kabathathe umuntu owayengelaziqu zokuba ngumabhalane wedolobho nje ngenxa yokuthi wayelilunga lebandla likaTshombo. Wala ke uDeneka labanye ke wasekuxothela emsebenzini. Lokho kubonisa ukuthi umuntu owayekholelwa entweni ame ngayo angabi nguthathekile.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumeya wedolobho leGwanda ubexoxa le Studio 7 ekhona le eGwanda. Intsha yeZimbabwe uGeraldine Sibanda loTerence Malunga bayingxenye yabatsha abangamachumi amathathu lanhlanu abavela emazweni eAfrika ayehlukeneyo abangena umhlangano wabatsha eJohannesburg ohlaziya ngenhlupho zokwenzakala kuZulu ezombuso ohlonipha intando kaZulu eAfrika jikelele. UBenedict Nhlapho ubika ngokwenzakala kulo mhlangano kanye lalokho ababili laba abathi kufanele kwenziwe ukuqeda inhlupho zikaZulu lobunzima kwezombusazwe eZimbabwe.
Lo mhlangano oqoqwe inhlanganiso yeGerman eyeFathebet Stiftung ulethe intshalo ndawonye ukuze babelane amacebo ngalokho okuhluphayo emazweni abo lendlela abacabanga ukuthi zingasetshenziswa ukuqeda lezi nhlupho. Izihloko bezisemqoka kulomhlangano zigoqela inhlupho ezibhekane loZulu, ezombuso okhululekileyo, ezomnotho, ezemali, ezemvelo, ezokulima, inkohlakalo, ukubaleka kwabantu emazweni abo besiya kwamanye amazwe, kanye lokwehluleka kwenhlanganiso zomhlaba ezibalisa i-IMF, World Bank, G20 ukusiza izwekazi le-Afrika. UGeraldine Sibanda ngomunye wentsha eZimbabwe engenela umhlangano. Yena uthi umhlangano lo ubuqakatheke kakhulu kuye ngoba zonke izinto abebexoxa ngazo yizo ezihlupha iZimbabwe khathesi. Uthi njengentsha eZimbabwe bakhathazekile kakhulu ngobubi bezomnotho eZimbabwe obubangelwa ikakhulu ibusela.
Ezepolitiki eZimbabwe ziduba ngokuthi ikakhulu ama-leaders ethu aduba ngokuthi engavele engene ku-power ayatshontsha, etshontshe and they enrich themselves in the process. So ngenxa yalokho imajority yabantu igcina ingahluphekileyo.
UTerence Malunga oleminyaka engamachumi amathathu ngomunye njalo wabeZimbabwe abangena lomhlangano. Uthi njengentsha yolwela amalungelo ezisebenzi ukhathazeke kakhulu ngezinkulungwane zabantu abatsha abangasebenziyo.
Zimbabwe youth unemployment challenge as they stand right now it's above 90%. Something is not right.
Inani labatsha abangasebenziyo eZimbabwe selifike kusibanga sokungamachumi ayisishagalolunye ekhulwini 90%. kunengi ongahambi kuhle kwezomnotho la kwezombusazo.
Ngakolumhlangothi Geraldine ukhala ngokuthi inkokheli sezikhulile azibona ukuqhakatheka kokuthi inengi lentsha labo babe sezikhundleni zokukhokhela ilizwe. Uthuhlupho lukhulu ngolokwehluleka kwabasezikhundleni ukudinga indlela zokuqeda inhlupho ezibhekane lentsha.
EZimbabwe, for instance, 64% of the population is under 35 years. And yet in parliament, we have less than 10% being under 35. So ama programs are presented from different countries. Mboni ngani yuweza watata mbuyele lawelizo inlami, mboni kutanga sebenza njani kona.
UTerence yena uthi lobanjikuliqiniso ukuthi inhlanganiso zomhlaba esifana le G20, International Monetary Fund, le World Bank akukho kuhle ezikwenzele eZimbabwe, kunengi futhi okungenziwa kuhle zinkokheli zeZimbabwe.
There are several issues around the policies that have been crafted, the economic that are being put in place.
Kukhona uhlupho ngemithetho eyenziwa nguhulumende ezomnotho, ikakhulu kwezemali lezokusetshenziswa kwayo. Kufuze siqale ngokuthuthukisa ezokulima ngendlela ezasiza ukuqeda inhlupho zamazwe e-Afrika kugoqela leZimbabwe.
UGeraldine uthi ikusasa yamazwe e-Afrika kugoqela leZimbabwe isezandleni zabantu abatsha.
The first thing okumele yenzakale ngeyokuthi abatsha bedemand from ama-leaders abo ukuthi bafuna i-actual representation. Ayikhona i-representation engeyabo but engaba-involviyo phakathi. Start ukukhuluma ngama-needs abo, ngama-demands abo kuma-representatives, particularly ama-members of parliament, i-government, lama-ruling parties.
Umnumzana uli kwelashinsi wenhlanganiso ye-Fed Elbert Stiftung, eyiwe qoqela umhlangano, uthi bona njengenhlanganiso engathathi hlangothi kwezombusazwe balethemba lokuthi intsha engenela umhlangano izasebenzisa amaqhinga abebewabelana laboswabo ekuthuthukiseni amazwe abo kwezomnotho, ezombusazwe, ezenhlalo kaZulu lentuthuko yabatsha.
They should take up certain issues and should start campaigns inside their organizations or
kufanele bathathe indaba abaxoxe ngazo bayesungula imikhankaso emazweni abo. Baqale ukukhulumisana labo hulumende ukuthi bethule imithetho engcono ezaletha ububelo empilweni zabantu.
Abatsha laba bathi bafuna njalo ukuthi inkokheli zamazwe ezangena umhlangano we-G20 okhangelelwe ukuba sedolobheni le-Hamburg e-Germany ngeviki ezayo zikwazi mhlophe ukuthi abathokoze ngokuthi kukhulunywe indaba ze-Afrika kulomhlangano, kukanti leyo Afrika imelwe lilizwe elilodwa kuphela, i-South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Good Life Talk lamuhla sixoxa ngesinqumo esithethwe ngumnumzana Nkosana Moyo othi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli olomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Izifundi zemakolitshini achiyeneyo zibuthene lamhlanje zisekela uhlelo olusungulwe ngabasakhulayo abe-MDCT owenzelwe edolobheni leHarare okukhuthazana ngokuqakatheka kokuyabhalisa ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo olusungulwe phansi kwesihloko esithi hashtag mudzidzi vota, sifundi vota, Students Vote lwethulelwe embuthaneni owenzelwe emahofisini we-Federation of Food and Allied Workers Union of Zimbabwe. UNkosazana Sandra Ndlovu, isifundi sekolejini le-Midland State University eseGweru, uchasisa ngokubafuqe ukuthi basungule lumkhankaso njengabasakhulayo.
Uhlelo lolu luze luphumelele olwe-hashtag Student Vote. Aba-students ananzelela ukuthi esikhathini esiningi kunengi abakuchiywa phandle, especially endaweni zokuvota, especially endaweni ze-politics. So i-hashtag le ibuye nama-students ngoba ifuna ukukhuthaza ukuthi in each and every institution abantwana kabayenelisi ukuvota. I-student vote ayikhangeleli abantu abakuma-universities kuphela, even abase-high school, ngoba uzananzelela ukuthi omunye umntwana ekwanisa ukufika 18 years le seyi-eligible voter ukuthi avote.
vote. Like ngumuntu esezimkhangela ukuthi bese fika ukhethwe lokuthi kuvote like a participate kuhlelo lokuvota.
Uqhubeke echasisa uMandlovu ngendlela abazalo ukuqhuba ngalo loluhlelo bese emakolijini ehlukeneyo elizweni lonke.
Kuzabe kulomuntu ebe nguchairman kuinstitution nale ozabe khangela ukuthi abantu abakhona apho like kunganikwa ama forms abantu kusifuza abafila ama forms angithi ukubana we participate sibe le data at least ezabe siyayikhetsha ku system yethu. Sizameka sho ukuthi kuzabe kule committee at least every representation every institution ngoba kusoze kwenza ukuthi umuntu ese use it ekhangele iZimbabwe yonke jikelele. But sathi isikolo ngesikolo sibe lo muntu ebekhangele indawo naleyo ukuthi abantu kufuze be register ukuvota ngobani, abantu kufuze e participate ku hashtag student voting ngobani.
Ugcine ekhuthaza izifundi ezingakaboni ukuqakatheka kokubhalisa ukuvota ukuthi nxa zifuna ukubona inguquko lentuthuko elizweni kumele zisukume zilethe leyo nguquko ngokwazo.
Umuntu osakhulayo into ofuna ukumkhuthaza yona ukuthi ungakhangeli into ezikhona ngaleso sikhathi ngoba ikho kwenza ukuthi iZimbabwe ibe lapho yekho khona kathesi. Abantu siya ilwa ngento eziningi ukuthi sokusevika ukhetho umuntu sepuya inkomisho yerayisi isefika seyidlala namhlanje kusasa sevukazelambili. But umfundi sithi sifundi vote ukubana lamoyela kusasa lakho libe yilela kusasa elihle, vote ukubana uthole umsebenzi, vote ukubana lawo esikolo abanabo bakho benelisa uhambe esikolo wasise bakho abagraduate abehlule ukuthola umsebenzi bethole imisebenzi. Ungakhangeleli ukuthi singathi hambe yovota kathesi usufuna ukuthi sikunike imali usufuna ukuthi sikunike isitshwala, but khangelela kusasa lakho yilo eliqakathekileyo.
Umkokeli wenhlanganiso yezifundi yezinasu, uMnumzana Alistair Funye, laye ugcizelele ukukhulunywe nguMandlovu.
Ukulontshwa kwe-student umdidi voter, ilontshwa i-student council MDC, thina njengezinaso sikubona kokuhle because i-issue of solidarity layo yabe important ezintweni lezi. Ngoba izinaso ayinyeke yathatha ama moves ama ayo yodwa because izinaso it's an umbrella board yama students e include ama students abuya evela ama different political parties. Kukuhle labo njenge student council bevela ku MDC belontsha i hashtag yabo eyabi mobilizer for their own reason for a campaign yabo ya 2018. So thina njengezinaso sibona kukuhle njalo siya welcome ngoba sikhayelele futhi ukuthi ama-students e-participate endabeni zama-elections ngoba at the end of the day iindaba zama-election yizo ezileta i-government. I-government yeyo e-create ama-policies. Ama-policies ayiwo azagavena ilizwe and siyabe sikhayelele ukuthi le position yom-student kuma-policy abe khona ibikhangele.
Uhlangothi lwabasakhulayo ebandleni le-MDCT olwe-Youth Assembly lubika ukuba lusungulele umkhankaso hashtag student vote campaign ngenhloso yokulimukisa abasakhulayo bonke abasemakolejini ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota kanye lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo ngobuningi ukuze balethe inguquko abayifunayo elizweni ngoba engekho ongazabaqhubela isesijeni. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nginguPraxitus Jeremiah.
Abanye abaphe imbono yabo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamuhla olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Indebele bathi kabasoze bavotele uDokotela Nkosana Moyo osengene kukhetho lokudinga umongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abanye bathi babona kungani uMoyo uthunywe libandla lezanu PF kodwa omela kodwa ilunga lebandla likaMoyo uMnumzana Max Mkandla uthi kumele abantu bavotele uMoyo ngoba sebediniwe ngabanye laba asebezame kaningi ningi ukuthi babavotele ukuba bathathe isikhundla sikamongameli. Loba kunjalo omunye walabo abaphikisa okwenziwe nguMoyo uBhekisipho Magujwa utshele uhlelo lolu ukuthi yikuchitha isikhathi nje ukuvotela uMoyo.
Yazi ukuthi kufana lani. Kuke kwaba lo ubaba lo omunye kwakuthiwa uMtambara wajoyina ku-MDC. Kwaphuma sokunama-MDC amaningi efike sekashera abantu ama-supporters from MDC instead ukuthi babe ne-one MDC one party bavote then baphikisane lo hulumende onguye obusayo. To solve, you know, the best thing lapha elizweni lapha into abangayiqaphela
abantwana baseZimbabwe basehlathini bahlupheka. Some have even beaten now, ngikhuluma. Izola was watching TV bekubheda. How do they feel? They are still forming certain small parties just to disturb these ama parties aziwa ngabantu. Bazile kade besidlalayo uhulumende lowo bahlukumezayo. But now baphuma baforma amaphathi nyana kwabo lokho. You never get even a seat. Bayayibona ukuthi la umuntu lo uzowina. Let's try to do this. We don't even trust the umoya now.
Yeah, isikhathi duze yabonga kakhulu. Ngikhathisa khona.
Mina ngingakhuthaza uZulu ukuthi ahamba ayevota ngokuningi bakhe, bavotele lo muntu abafuna ukuthi abe ngupresident wabo. Njalo ababheke ukuthi abatholi umuntu ozabahlukumeza.
Hello ke ngumnumzana Bheki Sipho Magutshwa. Obekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook kukhasi leVOA Indebele.
Enkundleni yokukhulumisana kumakhale khukhwini eWhatsApp, silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu kwesifiso sika Dr. Nkosana Moyo sokuncintisa kukhetho lukamongameli weZimbabwe ngomnyaka ozayo ka-2018 engelabandla alimeleyo. Okuqala umlaleli igama lakhe kunguLovemore Kelvin, uthi uNkosana Moyo akululu ukuthi angaba lamavote, atheni izimi inkinga ekuyo ibingasadingi izinkinga eziningi. Ibisifuna sivote ngobuningi bethu. Masiyenzeni iphathi eyodwa, iMDC ayiyo ephikisayo ngokusemthethweni. Masikhupheni zanu once and for all. Omunye njalo ophe umbono wakhe nguNcube, yena othi uNkosana Moyo ngumuntu osetshenziswa yiZanu PF, yikho uZulu kasishiyane laye. Njalo wayengaphi? Leyo yimisebenzi yeZanu PF, njalo siyakwenza kakhulu. UMthembo yena uthi isimilo sakhe yiso esichoyo le experience kanye lolwazi lemfundo. Lokhu kumele kusaziwa ngoZulu. Abantu bamazi engumuntu onjani. UWillard Ncube uthi uNkosana Moyo kame ukusiphazamisa ngoba sifuna umongameli oyedwa ozaphikisana lomgabe. Ngeke simvotele. Yiyo ke imbono esithunyelwe kubanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela ukhasi lethu leVOA Indebele enkundleni yeFacebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lweStudio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7 ngiseWashington DC, nginguMike Hobe.
Kwezemidlalo, amhlophe athenge kuqembu lomdlalo wenguqu elimela iZimbabwe lama-Warriors ngokunqoba elikwenze eleSeychelles nge-6-0 emncintiswaneni wenkezo yeCOSAFA esigabeni se-quarter final. Lokhu sokusitsho ukuba selisiya esigabeni sama-semifinal alumncintiswano. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Errol Akbay uthi kabasoze badelele iqembu leYada Mhlabe dibana lalo ngesonto emdlalweni weCastle Premier Soccer League ngoba leli qembu selike lakhombisa ikhono lokutshaya eziwayo. Intathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ndawonye lezinye.
Imidlalo yenguqu kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League ingena kuviki yeChumi lesithupha kulimpela viki, njalo iqembu leHighlanders lizemukela iqembu leYada ngesonto enkundleni eBaba Fields. Umqeqeshi weqembu leBhosso uErol Akbay utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba iqembu lakhe kalisoze lilithathe kalula iqembu leYada, loba nje kuliqembu eliqale ukudlala kusigaba sePSL lonyaka.
Yada I have seen only one time, it's a physical strong team, very dangerous.
Iqembu leYada sengilibone kanye kuphela, kodwa lelabadlali abaqinileyo njalo emdlalweni wabo okugcina banqobe iqembu leCape United nge-2-0, okutsho ukuba umdlalo wethu labo uzabe ungekho lula. Njalo vele amaqembu ahlezi ngaphansi kwengalane adleka nzima.
Iqembu leHighlanders lizabe lingela mvimbi uBenson Phiri, kuthi iqembu leYada liyabe lingela umdlali wenkabeni yenkundla uWellington Kamojgariwa, njengoba bobabili laba abadlali beyingxenye yalabo abamiswe ukudlala yinhlanganiso yePSL ngoba sebetshengiswe ikhasi lombala olithanga kathathu. Imidlalo yeviki lechumi lesithupha iqale namhla ngolwesihlanu lapho iqembu leDynamo selimukele khona iqembu leBantu Rovers enkundleni yeNational Sports Stadium. Kusasa ngomgqibelo iqembu leTsholotsholo lizadlala leTriangle enkundleni yeDeliver Team. Enkundleni yeBaobab kuza kuba lo mdlalo ogobhozisa amathe phakathi kweqembu leNkezi Platinum Stars lele FC Platinum. iqembu lechapungu lizemukela elechikenini enkundleni Ascot kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala lele Black Rhinos enkundleni yeNyamunga. Ngensonto iqembu leShapani Mine lizemukela iqembu leHow Mine enkundleni yeMaclass. Iqembu leHarare City lizavakatshelwa ngeleWange enkundleni Morris Depot kuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leBulawayo City leCapes United udluliselwe phambili njengoba iqembu leMakhebekhebhe liphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrica. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sisakaza ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumakakase aku 909 medium wave lagu shortwave 4930-6065-15460 lagu 13860 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukhele ethi www.voandebele.com. Kulabo abangekho eZimbabwe lilakho ukuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk, lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 001-202-617-2077. Chovi bola bethi bona asifuni bumbulu yingoma kaMalinga lapho unqobile esidubela uhlelo lwethu lalamhlanje ingoma yeBhoso. Kodwa singakehlukanika sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Izifundi zemakolitshini atshiyeneyo zimanyana labohlangothi lwabasakhulayo lwebandla le-MDCT ukusungula uhlelo lokukhuthazana ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Owake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Lionel Dineka kasekho. Iqembu lomdlalo wenguqu ele lama Warriors linqoba ele Seychelles 6-0. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande lithiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.